Nna ke tata ko le tshwa tsa ka sumba tswe Friday, Saturday di ka enda, di ka go tsa ka sumba, ke le mosha, sa ka tsara go nda go tshe mang tsa ka na sta enda, tata ko re tsa ka enda. Ta tsika zwe le mosha ya ina go tshinde ni go tshe, ta dzosi go tsa ntshiko, enda i mo ka tsiri wa madoto. Mwana umwe akamira nedhoketi rake.
Pange paine vanhu vangani vanzi vanyorerwe madhoketi?
400 plus.
Ndiani chaizvo arida kukutamisai pamugera apa? Uye mani nguva yakareba zvakadii muchigara ipapo?
Nzvimbo ineyi yatinogara itori nzvimbo yechibarirwe madzibaba iyi. Itori nemakova. Titoriwo nekutotorasana kana tafa. Makore nemakore because makatombogarwa. Magarwa kudhara mukazoitika kudai hwende idzi vanhu vakambotama mutatu akazove kuteerwa muno muvhillage nekuda kwezvinetso adzoka akatove kudzoka nevanhu vake saka vanhu vari kundomatiplya vachirorana vachizvara vana makore anatsi kuti hwende ichoko nekuti itori nzvimbo ichiibarirwe yekutoti sinzi ndo munotogara vanhu
saka sei muri kunzi mubve panzvimbo yemadzitateguru enyuyi
isusu tinonga takagare musingagari saka vainoda kuitwa organization
mutemo unoti munofanira kutsvagirwa kumwe kwekugara mawanirwa here kwekuenda
asati awanirwa kwekuenda asati atomboudziwa nezvekuti kana muchibva mune muri kuendepi
ko makuwa hama dzenyu ari kunzi achaitwawo sei
izvozvo ndo zvatiri kuti isu tinoda kugare munzvimbo mwedu tichichengete makuwa ehama dzedu tichizovigawo kune hama dzedu tichingogara paukama hwedu because hakuna kumwe kunhu kwatinokwanise kuenda isusu kwedu kuchipinde kuno kwandimokozeti kuzimbabwe kunoko ndirikini imwe ngaimwe iyeyi chipinde yedu maybe tichitora maid yedu tiri ma13 stroke saka hakuna kumwe kwatingambozogamuchirwa kushure uchibva kunzvimbo yako ye13 stroke undokwenda kana ku45 stroke uchiti wabheti kana ku62 kana ku63 stroke uchiti wabheti tisongotemere kuti isusu toda kugare munzvimbo yedu yechibarirwe tichichengetana nemakuwa yedu tichifa tichichengetana tichichemana zvimboenda zvakatodaro daro ndozvetinotochema izvozvizvi.